nhomba yekudzivirira chirwere chekorera inogadzirwa as per order. Hakuna masupplyers vanogara vainayo yakaitwa matutu matutu sezvimwe zvirwere, nekuda kwekuti chirwere chekorera hachisi chirwere chinenge chichitarisirwa kuti chinge chiriko kumakore ano. Saka kushayikwa kuri kuitwa nhomba iyi hazvitishamise. Zvinenge zvakakosha kuti senyika tinge tichiramba tichisimudzira mabasa ewater sanitation and hygiene. Vanhu vanofanirwa kuramba vachipiwa mvura yakachena, marara achitakurwa, nhau dzezvimbudzi zvichigadziriswa, nekuda kwekuti nhomba yekukorera inongosigira kana kurerutsa dambudziko. Haisi mejiki bhuleti yekupedza korera. Korera inotopedzwa nenhau yekuwanisa vanhu mvura yakachena nenhau yeutsanana. Ndo chete zvinokwanisa kupedza korera. Vaccine ishort term measure. Nhau yenhomba iyoyi ishort term, haisi permanent kana long term measure.
Muri kufarawo here nezviri kuitwa muZimbabwe kuedza kudzidzisa vanhu nezve chirwere chekorera ichi, nekuti takaonawo vamwe vanotsigirwa neWorld Health Organization vachifamba kunzvimbo dzakaita saana Mbare vachitaura nevanhu. Muri kuona sei urongwa hwacho iwo?
Urongwa hwekupa vanhu dzidziso tiri kuona huri kuramba huchienderera mberi, asi urongwa ihwohwu dai tikaramba tichidzidzawo zvekare pane zvakaitika makore ekutanga-tanga echirwere cheHIV AIDS. Apo tiri kureva kuti taiona mashoko ekushambadza achiitwa pese pese uye nenzira dzakasiyana siyana. Angava ari mapamphlets, angava ari mabillboards, angava ari manewspaper, materevhizheni, dzidziso yaiwanika pese pese. Saka ndizvowo zvimwe chete nechirwere chakaita sekorera. Vanhu ngavawaniswe dzidzo nechero nzira yakaita sei nemitauro yakasiyana siyana kuitira kuti tirambe tichidzivirira zvirwere izvi, nekuda kwekuti prevention ndo yakanyanyokosha muchirwere chekorera. Ngatichidzivirirei tisatombofa chakaitika. Saka hongu tinofara zvedu nemamwe mabasa ari kuitwa rehurumende ekupa vanhu dzidziso, asi mabasa iwawo ngaarege kuramba achiti akamboitwa ombomira. Ngaaramba ari mabasa anoitwa achitagetawo zvekare nevana vezvikoro nevanhu vemakereke.
Ko iye munhu angazivawo sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Munhu anenge achiita manyoka anoita sounge pane kunge mupunga uyauya. Vamwe dzimwe nguva vanenge vachiti zvese manyoka kuchaya uye nekurutsa. Saka ukaona uchiita manyoka anoratidza kuti kunge ane mupunga uya, izvozvo isaini yekuti ingangodaro iri korera. Uye manyoka acho anenge achiitika zvakanyanyisa, not the usual manyoka atinoziva, uye achisanganisa naiko kurutsa, kupera simba. Saka izvozvo ndo zvimwe zviratidzo. Ndosaka tichiti kana munhu uchinge wangofungidzira kuti unenge une korera, unofanira yatinoti salt and sugar solution, kuitira kuti usarambe uchirasikirwa nemvura yakawanda mumuviri usati watombosvika kuchipatara. Asi chikurudziro huru ndeyekuti mhanya kuchipatara nekusimbidza, nekuda kwekuti chirwere chekorera kune njodzi yekuti munhu anorasikirwa nemvura yakawanda nenguva pfupi pfupi, izvo zvinoita kuti munhu akwanise kurasikirwa neupenyu.